vachinyora padande mutande ravo retwitter vamunangagwa vati vari kutarisira kuti vanhu vabayiwe nhomba nechimbi chimbi kuitira kudzivirira vanhu uye kuti upfumi hwenyika hutange kusimukira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vasinhirawo mashoko avamunangagwa vachiti pamusoro penhomba vakapiwa majekiseni acho vachiti vari kutarisira kuti kubayiwa kwenhomba iyi kutangwe chero vhiki rino.
Nechinguva chidukudukiro svondo rinei vorapa varwere vaya vangava vana chiremba vana mukoti vanosevenza muzvipatara muchatoona vachitanga kubayiwa iro svondo rineri. Uyezve chirongwa chicharamba chichiinda mberi mishonga ichiuya sekutaurwa kwaiitwa pari kuteerera mumwe zviuru mazana matanhatu so pachauya izvozvo vobayiwa vanhu.
Dr. John Mangwiro vati tarisiro yehurumende ndeyekuti vanhu mamiriyoni 10 vange vabayiwa panopera gore rino.
Chinangwa chehurumende ndechekuti kubayiwe vanhu vanoita 10 million. Zoreya kuti tinenge taakuti vanhu vemuno muZimbabwe kudzivirirwa kwavo kwechirwere ichi kunenge kwasvika pekuti vanhu havacharambi vachimbobatwa nechirwere ichi. Asi tinoramba tichikurudzira kuti nyangwe majekiseni aasvika kuramba tichipfeka mamasiki edu tichitagara takataramuka tichigeza maoko edu tichiramba tigere kudzimba kana tisina zvatiri kuita mutawindi zvinotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nevakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi rezveutano vaRobert Mudyirandima avo vati kunyange hazvo hurumende iri kutarisira kubaya uwandu uhu kuchiri kuitwa hurukuro nemakambani anogadzira nhomba dzeCovid-19.
Patinenge tichibaya patange pachitorwa umbo hwacho hwekuda kuona kuti rinoshanda here, nekuti parakagadzirwa harina kumboshandiswa kutariswa pane variants iriko yakabuda yekusouth africa. Saka pari zvino hapana anogona kutaura kuti inoshanda here kana kuti hatishandi.
Vachigamuchira nhomba iyi kuRobert Mugabe International Airport nhasi mangwanani gurukota rezveutano uyewo vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga varumbidza pamwe nekutenda nyika yeChina. VaChiwenga vatiwo mucherechedzo waushamwari hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vachitambidzawo nhomba iyi kuna vaChiwenga mumiririri weChina muZimbabwe
Ho Shangshun
vatiwo Zimbabwe ishamwari yeChina nekudaro havana dambudziko nekubatsira nyika ino pakuiwanisa nhomba yeCovid-19. Mumwe mugari weMuharare muzvare Patricia Muchekeza vatiwo kunyange hazvo hurumende yatambira nhomba yekutanga ndeyekupiwa pachena vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende itenge mishonga ine chimbi chimbi.
Taichingokurudzirawo manje hurumende yedu yeZimbabwe kuti dei yachingotengawo mishonga iyoyo tawanikwa tichiibayiwa zvimweni kuda chirwere chisingaperawo tikabudawo mudzimba tikwanisewo kushandira mhuri dzedu.
Izvi zvatsigirwawo nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vati vanga vakatarisira kuti nhomba yekupiwa ichauya pamwe chete nenhomba zviuru mazana matanhatu hurumende yaiti yakatenga.
Izvi zvinogona kutipa mupfungwa yekuti kuda hurumende yaingotamba nepfungwa dzedu kuti vatengawo 600,000 doses yovasati. Chimwe ndechekuti izvozvi zvongotanga nezvinhu zvokudonata izvi zvinonesa pakuti zvinoinfluenza buying decision yedu. Topedzera tangotenga chinhu nokuti izvo ziri kutengera vanhu vakambotipa zvemahara. Saka madecisions edu ekuti totenga vaccine ipi anofanira kunge ari scientific.
Mutungamiriri weZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vatiwo kunyange hazvo vakoti vachiziya nezvekubaya nhomba vanoda rumwe ruzivo nezvenhomba yeCovid-19 zvinosanganisira kuti vaziviswe kuti nhomba iyi ichange ichibayiwa pai uye rutivi rupi nezviratidzo kana isina kuwirirana nemuviri wemunhu vasati vabaya kana kubayiwa.
Vari kumusoro vanofanira kutipa ruzivo rwakakwana wekuti kana vaccine iri richiuya ticharibaya papati ipi uye kuti ticharibaya tichishandisa rutu ipi, because injection ine marutu akasiyana-siyana. Unogona kuribaya yatinoti intramuscular, unogona kuribaya intravenal, unogona kuribaya subcutaneous. Tadida kuzwa kuti zvinonyatsokufamba sei, uyezve nokuti mushonga wose kana uchipinda mumunhu mushonga unogona kuita zviratidzo zvinokanganisa muri womunhu depending nemunhu iyeye atingati maside effect. Tataida kuziva kuzvinhu zvokuzotarisira zvinogona kukanganisika pamunhu kuitira kuti adi abve arapwa kana akuda kukanganisika nechii. Nevaccine iroro zvose zvoda kuzikamwa.
China yakapa mvumo kuti nhomba iyi itange kubayiwa vanhu mukupera kwasvita gore rapera. Dzimwe nyika dziri kutenga mushonga wedzinosanganisira Singapore, Turkey, Brazil neChile. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.